kona kunenge kudada yakunda 3-2 mumutambo wakwe zvachaunga tinofadza. Panguva iyo veruzhinji vatiri kuya kumitambo neuwandu hwavo. Kuta kubva stadium uko kwatambawo Dynamo Slimanika Diamonds. Nhandare inonzi yanga yakazarawo zvekare. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kutenda vatsigiri ava nekupa nhabvu rutsigiro rwakasimba rwakadai.
Ukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki ino, unoona kuti izvo vaita mushanduko wekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Aiwa, zvinofadza zviri kuitika, zvinofadza.
Kukunda kwaita FC Platinum kwatiya yatungamira Chicken Inn nemapoints 10 mushure mekunge Chicken Inn yakarova Blauwe City 3-0 nezuro. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti achitarisa mamiriro akaita zvinhu FC Platinum yatotora mukombe uyu.
Zvoi yanga ichitamba zvinhu very consistent throughout the season. Saka kuti mamani mapedza aonekwa achinge achidonha handina feeling iyoyo. Ndinoona kunge come the end of the season vakomana vanoramba vari pamusoro ipapo vachitora mukombe weligi iyoyo.
Dynamos iyo yakunda 1-0 apo yashanyira Manika Diamonds kwamutare yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints 53. Asi mumwe wevatsigiri veDimbare vaAmos Mpindu vanoti chikwata chavo ave marwadzo mazuva ano mushure mekutadza kwekwidza kutora mukombe.
Dynamos ichingotora league every year but haya kutivhiringidza chokwadi. Inde hazvichanakidzi. Dynamos haichaperfomu zvayaiita. Kutedeno vazva vakwanisa kudzokera zvazvaiita kare, taifara zvikuru.
Highlanders yadzikira kuenda pachinzvimbo chechishanu yasvetukwa nepoindi imwe chete nengezi Platinum Stars iyo yave nemapoindi 46. Asi Cape United yazvirerutsira muhondo yayo yekurira kuramba iri muPSL mushure mekurova Triangle 2-1 muNational Sports Stadium. Ben Musaka asimudza nhandare yese apo akanda chibodzwa kuti zvikwata zviite 2-1 bhora rave kupera ndokupinza Cape United mapoints 34. Cape United yave nemapoints 6 pamusoro peHarare City iyo yakabata chinzvimbo chechina pazvikwata zvinofarira kubuda muleague. Green Fuel, Simba, Gora, Chesham neHwange iyo yakabudirira nezuro dzakamirira kutora nzvimbo yezvikwata zvina zvichabuda muPSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.